Vachitaura vakamirira sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vaZimbabwe chipo vati kunyange hazvo dare risina kudzivisa vatomana kuenda kubasa, pavakabhadhara mari yechibatiso, hazvigoni kuti vatomana varambe vachienda kubasa.
Ndinoziva zvakati vasibani dzavo vagare kumba bati totarisa maitikiro azvo zvinotora dzazvo kuti kuenda kubasa kwacho kunotomedza. Nekuti ivo kandiwo vanenge vachifarwa kuunza nyaya zvekuchuchisa. Saka kana muchuchisi ariye ari kuchuchwa anogouya sei kubasa. Saka izvozvo ndozvimwe zvinogona kunetsa.
Rimwe gweta rinorwira kodzero muHarare raramba kudomwa nezita ratsigirawo izvi richiti vatomana vanofanirwa kugara kumba kusvika nyaya iyi yapera kumatare edzimhosva.
Noti segweta angu bati semunhu ari kunze ari kungoona ari kunze. Zvanga zviri right kuti vambogara kumba, vambozorodzewa nyaya yekusvika yapera. And zvee zvisina kunyatsokumira mushe because munhu wacho achanga achivatongawo ari kuprosecuta isappointment yavo. And kuti inonzi yatingati kamamirira kakadaro kokuti iwo unenge uchitongawo shefu wako kanenge asina kumira mushe. Saka semamiriro akaita zvee zviri wise yatingati zvingave neungwaru kuti vambosendeko vamboitwa yatingati suspend kusvika matarezi moswa watinota fungidzira kuti maybe achakwanisa kuti nyaya igadzirike asvika apedza nyaya iyi. Bcause hazvinyatsokubuda mushe kuti munhu ari kunzi ndiye muridzi wekutonga vanhu wokuti vanhu vatongwe nyika rese ndiye ari kutonga ikoko. Tikazoita sine murukuo muri kutozitonga kana muri vekuprosecution arikati muri vachuchisi. Ndinomuchitozvitonga muri kwevo. Saka zvezi right kuti pari zvino vambonzi yaachimbozororai kusvika nyaya yaperai.
Gore rapera vatomana vakambopinda muna Taisireva apo mudzimai womutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe pamwe nevanorwira kodzero dzevana vakakurudzira kubviswa kwavo pabasa mushure mekunge vati vana vane makore 12 vanogona kuva vakadzi vevanhu. Asi vatomana vakazobuda vachigadzirisa zvavanoti vanhu havana kuvanzwisisa zvavakange vataura. Vatomana vakapiwa basa remuchuchusi wenyika mushure mekunge hurumende yabvisa vasobhuza Gulandevele pabasa iri. VaGulandevele vakasungwawo muna mbudzi mugore ra2007 vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yebasa ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.